Chibo zwa chaka baku na sameo umtitizu kwa taziri izi. Zichango baku zorue maranjisi. Chaka pinza France mfinalie 2018 World Cup. Iyo irikone sondo. France yave kusanga na nechikwata chakunda panemwe semifinali irikone asmaneru pakati pe England ne Croatia. Mucheveri wa Highlanders. Vasipela ni Maposa, vano tukukunda kwa kaita France mumtambo mkuru uyu, kuno rati za kutichukwata ichi chaka Simba, zio kwa nisa kutora mukombe mkuru uyu.
France niku inaiko ya ita, shukura za uti mutambo yonga uri final. France ndiyo isha tutora, ndiyo nufanonga ichi tutora mukombe.
Mwongorori wa mutambo enabu, vafara ika mbamura, vano tiapana itarisira kuti France inga sike mfinali, vachuwe zira iwo kuti, payave apa yave kunotora mukombe
kutanga kukunda kwayakatanga kuitaka nemawenera vari kuitaka nemaplayers avakatakura vambana na Mbappe aiwa varagidza kuti aiwa inyanzvi dzebora zvekutoti izvo zvichatongotsara kuti vatore mukombe uyu
asi kunyange hazvo France yakakunda mumutambo uyu ivo pachavo vanobvuma kuti izvi hazvina kuuya nyore sezvo Belgium yakarwisa sembumba. Belgium yacho ingadai yakakundawo mumutambo uyu dai vakashandisa mikana yakawandisa yavakawana asi panzvimbo yekurovera mabara mugedhe yaida kuita bhora rekufamba naro mumambure. Aka kana kave kechipiri munhoroondo yeBelgium kusvika masemifinari eWorld Cup. Asi iyi yave nhoroondo sezvo France yave kutarisira finari uyezve nekutora mukombe World Cup wayo wechipiri mushure mekumboita izvi muna 1998. Mumutambo uriko na 8 PM nasi weCroatia neEngland. Croatia iri kutarisira kuna Luka Modric kuti ikunde England. Croatia ine vamwe vatambi vanotambira zvikwata zvine mukurumbira zvinoti Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, Juventus, Inter Milan ne AC Milan. Ukuo England iri kutarisira kuna Harry Kane kuti ipinde mufinari nesondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.